but no son chamisa ne Citizens Coalition for Change vachapa muono mutsva shanduko itsva upenyu utsva kuvana veZimbabwe iro rigore rino ratiri kupinda risati rapera muna August.
Asi munotiwo kudine mashoko avaparadza aya ekuti vamunangagwa vakwanisa kuita zvinhu zvakawanda.
Ndanzwa zvataurwa nemukoma wangu vakaindinesi paradza vari kutarisira kuti president wavo ari kusiya chigaro muna August achipa nguva yekuti nyika yeZimbabwe ifambire mberi iri pautungamiriri wavaNelson Chamisa kuti achada kuudza vanhu veZimbabwe kuti akaitei. Chokutanga ndechokuti regai tiudzane tiyeuchidzane kuti nyama inonaka inotaura yoga.
Munoorevei?
Kana paine mabasa akanaka akaitwa navamunangagwa neZANU PF nehurumende yavo, haadi kuti tinge tichiudziwa kuti ndakaita chakati nechakati chakanaka. Tinofanira kunge tichizoonera toga mumaruwa matinogara, mumisha matinogara, mumadhorobha matinogara. Zvekuti vanhu veZANU, mutauriri mukuru weZANU PF mukoma wangu Kindness Paradza sa Deputy Minister of Information vanotomirira kuti president avarangaredze kuti ndakazogona chakati nechakati, ndakuda kuudza nyika kuti ndakagona chakati. Zvinoreva kuti panotori nemukaha pakati pekugona basa nekuonekwa kugona paro. Vana veZimbabwe havana chavanoona chakagonekwa neZANU PF. Ndosaka vamunangagwa vari kuti pane musi wavanofunga kuti vanoda kuvarangaridza kuti gore riya ndakagona zvakati, gore riya ndakagona zvakati. Zvinogonekwa zvinofanira kungoonekwa zviri muhomwe mako.
Munoorevei vachwinyi?
Kana shanduko yauya inoonekwa iri muhomwe mako, kana chingwa chichinge chakutengeka chinoonekwa patafura yako, kana nyama ichinge yakutengeka inoonekwa patafura yako, kana dzimba dzichinge dzakurenteka dzinoonekwa landlord newe muchiwadzana. Vari kutaura nyaya yeBeitbridge Border Post. Vana veZimbabwe vakabva kuSouth Africa vachiuya muZimbabwe gore rino vari kutogunun'una kuti hakuna bhodha rinodhura kudarika reBeitbridge. Chechipiri chavanotaura kuti kwa mutserendende kubva kuBeitbridge kuenda muHarare, ngavatarise quality yerodhi yacho. Basa rakaitwa asi harina kubuda zvakanaka.